Mangwana nakanaka vatereri nguva dzava 6 AM tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechina kubvumbi 19, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ukaverenga Constitution yeZimbabwe, pane inonzi Health Services Act, yakainektwa muna 2005-2006. Ine mekanizm yayakaburitsa inoratidza kuti nyaya dzekukakavadzana kwevashandi vezveutano nehurumende dzinogadziriswa sei. Vice President havafanira kunge vari kutombopindira.
Nyanzvi munyadzo zvemitemo dzinoti hurumende iri kutyora bumbiro remitemo nekudzinga vana mukoti basa.
Kuchema chema kuya kuya kunopera kana zvimwe takaita increase our exports, taka increase our production. Hatipedzi nyaya yeforeign currency nekutaura kwete hazina kushanda.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe vopinda mumisangano yeIMF neWorld Bank muno muWashington DC.
Yapachigadziriswe kuti dzidzeke mukubata basa inzwisise kuti inofanira kunge ichibata basa zvipachena.
Zimbabwe Electoral Commission yokurudzirwa kuti igadzirise mitemo yesarudzo nechimbi-chimbi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA rinoti vana mukoti havafaniri kuvhunduka mashoko akataurwa nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika General Constantino Chiwenga ekuti vainge vadzingwa mabasa nenyaya yekuratidzira. Mumashoko kuvatori venhau, ZINA yati haisati yapiwa matsamba yekuti nhengo dzayo dzakadzingwa basa uye vana mukoti vakangoona tsamba idzi vanofanira kubva vakwira kumatare sezvo mutemo uchivabvumidza kuratidzira. Mashoko aya atsinirwawo nemasangano akaita seZimbabwe Association of Doctors for Human Rights nesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Masangano aya ashora hurumende nedanho rekudzinga vana mukoti basa akati bumbiro remitemo idzva rakanyorwa muna 2013 rinovabvumidza kukanda mapadza pasi. Masangano aya atiwo hurumende yave nemakore ichitadza kugadzirisa zvinhu muzvipatara uye akurudzira hurumende kuti imire nyaya yekudzinga vana mukoti uye kuremekedza kodzero dzevanhu panyaya dzezveutano. Gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parrenyatwa vanoti vana mukoti ava vakasununguka kutanga kutsvaga basa patsva uye vakatiwo vamwe vasina mabasa nevari pamudyandigere vanofanira kuya nemagwaro avo kuti vapinzwe basa. Zvipatara zvizhinji munyika zvakavhara mamwe maward pari zvino nekushaya vana mukoti. Mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vanoti havaone hurumende ichienderera mberi nedanho rekudzinga vana mukoti vanodarika zviuru gumi nezvinomwe mabasa iyo isina dzimwe nzira dzekuzadza nadzo mabasa avanoita. Ngatinzwi hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvina zvina kumira mushe muministry yezveutano nekuti kana tisona manesi vanhu vakakosha zvikuru pahealthcare delivery system yemuZimbabwe. Manesi atitori nawo ari muhurumende pari zvino atori mashoma pane manesi anotarisirwa kunge ari employed government. Saka danho rekuti tingati manesi anonzi vadzingwa vese tinoona sedanho risina kunyatsoitwa padzamiswa pfungwa nehurumende kana kuti nemapolicy makers. Uyezvewo tinotarisa kuti section 65 yeConstitution yeZimbabwe inotendera vana mukoti, inotendera vashandi kuti varatidzire kana vachinge vari kunyunyuta nemashandiro avari kuita. Saka tinoona kudzingwa kwaitwa vana mukoti nehurumende uku hakusi pamutemo uye sandiyo nzira ingapedzi kukakavadzana kwatiri kuona kuri pakati pemanesi nehurumende. Saka semazera unoita Jonga zvinonzi panorwa nzou mbiri huswa ndihwo hunokwara. So isusu chinonyanya kutishungurudza sana chiremba kukanganisika kuri kuita kumapatients.
tinonoo zvakare kuti iyo vana mukoti mutsamba yavakanyora nezero maneru vaiti kana boka re health services board risina kunge rarasa tsamba yakanyorwa navachivengai vari kuzoenda kudarire pamusoro nyaya inozonaka here Dr. Nyamande kana yakumataredzimo
kana ukaverenga constitution yeZimbabwe pane inonzi health services act yakainekitwa muna 2005-2006 ine mekanizimu yayakaburitsa inoratidza kuti nyaya dzekukakavadzana kwevashandi vezveutano nehurumende dzinogadziriswa sei. Vice President havafanange vari kutombopindira munhaurirano dzezvemashandiro anoitwa kuhealth sector nekuti kune inonzi health services board bipartite negotiating panel. Ndiko kunogadziriswa makakatwana ese, ndiko kunogadzirisanwa nharo dzese dzichipirira ikoko dzisati dzaenda kumatare. So izvo kuti vanhu vanoenda vanonegotiata nemukuru hurumende directly vachisiya machannels aripo akagadzirwa nebumbiro remutemo. So danho rakaitwa nehurumende iroro riri illegal ende ndine chimbo chekuti manesi vakaenda kukoti vanonohwina nyaya yavo nekuti vice president havana masimba ekuti vanongomuka vadzinga manesi. Pane inonzi due process, vanofanira kupuwa matsamba voendeswa kudisciplinary votsanangurwa mhosva dzavo.
Takaonawo nezuro wakare gurukota rezveutano vadeputy pararenyatwa vachibudawo mudzine pfenyuro vachiti ivo vana mukoti vari kunzi vadzingwa mabasa vakasunungukawo kunyorera vachitsvaga zvakare mabasa. Munoona here zvichiitika izvi uye vachizotambirwa ivo vamboramba mabasa?
Handione riri danho rine ungwaru riri kutaurwa napaparirenyatwa. Zvinhu zvine ungwaru kungoita kuti vagare pasina namukoti vataurirane panyaya dzavari kuda. Ngatimboti hurumende yakwanisa kushandisa masimba kuti vana mukoti vadzokere kubasa, zvichavandudza here mashandiro achanoita namukoti kana vadzokera kubasa nekunyunyuta kwavasi? So long term solution kugara pasi voshandisa health services board bipartite negotiating panel.
Avo vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe, Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunare muNew York muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, mamwe masangano akaita seZimbabwe Congress of Trade Unions, Zimbabwe Yadzoka, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU ari kushorawo zvikuru danho rehurumende rekudzinga vana mukoti basa. ZCTU inoti iri kuronga kuratidzira kwakasimba yakabatana nemamwe masangano. Dr. Takavafira Joe vePTUZ vanoti hunhu hwakaitwa nehurumende hautarisirwe zvachose munyika ine rusununguko. Dr. Victor Chimutu veZimbabwe Yadzoka Maibuye Zimbabwe vati vosangano ravo rinotsigirana navana mukoti mukuramwa kwavo mabasa uye vachamira navo pamwe chete nemasangano vachiratidzira kana hurumende ikasaregedza kuvadzora kubasa. Mukuzeya nyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 amata vaJafet Moyo munyori mukuru musangano reZCTU.
Dadaidzwa nevashandi vachiti semusangano unomirira ruzhizhi taita dambudziko. Vakawanda vanoziziva kuti tiri kubva kutraki yakatora mazuva nemazuva kumahospitals madhokotera. Saka takarasikirwa nehama, takarasikirwa neupenyu. Takutoona zvimwe zvinokofanana. This time tiri kuona manesis aenda kustrike, asi zvinoreva chinhu chimwe chete. Zvinoreva kuti hama dzetu dzinotoshaya rubatsiro kuzvipatara. Hatisi kuona zviri kuitiwa nehurumende. Yange iri nyaya yekuti hurumende ine hanya nevanhu. Taiona nyaya yacho ichingogadzirisa kamwe chete. Saka takokwa kuti sevato tinomirira vashandi kuti tikwanise kupindira.
Kune vamwe vanga vachitaurawo mumakona omu vachiitawo makuhwa vachiti zvinenge zvine chekuita nematongerwo enyika. Dai munotiwo kudini mashoko iwayo?
Haisi chokwadi. Pane vamwe vamboti fonera vachitaura nyaya imwe chete kuti sezo patron wemanesis ange ari mugave. Saka haisi mugave here ari ku ane ruoko pane chinhu ichi? Takati kwete, hazvinei nekubva kwamugave pa state house kana kuti kumasimba ayo utongi. Inyaya yevashandi yakatozvimirira. Vashandi, manesis, madoctors vane matambudziko ari pachena. hazvinei nemadongero enyika.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Gurukota runona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa naGavana weBanga Guru renyika Dr. John Mangudya vari muno muWashington umo vari kupinda misangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iyo inoitwa gore roga roga kana kuti maSpring Meetings. VaMangudya vanoti vari kuedzawo kuti vataure parutivi nevemabhizimisi vemuAmerica nevekune dzimwe nyika kuti vauye kuzotanga mabasa muZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
Tafambira zvakawanda. Chokutanga takutatenda mameetings, maspring meetings eIMF neWorldBank. Awo mameetings anokarirwa kuti tichaita mameetings by the sideline of the meetings on Zimbabwe on our debt and clearance areas to the IMF WorldBank and IDB. Chechipiri chemambiri ati one day itinawo ikuti promote Zimbabwe. By investment climate yedu. As we know, Zimbabwe is now open for business. Tatibuti is when you got those things, they can my investment almost Zimbabwe. So, what is the economy you create or Zakanaka? Then to go New York last Monday, that was Niamu Japanese also, which is Zimbabwe. My investors in Zimbabwe, my capital funds, my investment in Zimbabwe. And so far, the response has been very positive. And with the investors, Zimbabwe is going to Zimbabwe, Zimbabwe. And so far, as well, they talk about the realization plan here, I got change. Makamani zanguwe ku Zimbabwe woite makamani awo vasingatorerwe nema Zimbabweans.
Zvii zvamuri kuona muchizogadzirisa senyika yeZimbabwe?
Mameeting anotanga eWorld Bank, as you know, kutanga nemabilateral meetings, constituency meetings akatanga. The whole main meeting chaitika musi Friday na Saturday. Asi mameeting anotanga on bilateral and also constituency meetings. To build up to the main meetings.
Tinoona kuti pari zvino pane dambudziko ratirikunzwa rapinda munyika rekuti vana mukoti havasiwo kuchienda kumabasa uyezve takanzwa nezuro vachinzi vadzingwa. Zvii chaizvo zvamungaita sehurumende kugadzirisa zviri kuitika izvi?
The motive in a way was that I've been out of Zimbabwe for the past week, so and some don't know news and some other things we don't account. And some change come back to the channel and
check out what's been account.
Aywa, Nyaye Mari, I found the one. Nyaye Mari is very simple. It's in a good negotiation for foreign currency. Foreign currency do it know it aim from our exports. Ishoma pale itinoshandisa muZimbabwe. Saka mari aizoshora chinoshota chakashota my exports edu, saka tokuti tiite work hard to increase my exports enyika. Toita work hard kukunze mari from the diaspora. Toita work hard kukunze maloans. Nekuti zvinoita ini aite supplement the foreign currency that we are getting. So kuchema-chema kuya kunopera kana Zimbabwe takaita increase our exports, taka increase our production. Hatipedzi nyaya yeforeign currency nekutaura kwete.
Avo vanga vari governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachitaura naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Vasikana vechidiki vachangobva zera vari muupoteri muZimbabwe kutongogara refugee camp kudunhu reChipinge kumaNicaland vakaita rombo rakanaka apo vakawanirwa zvishandisiro zvavo panguva iyo vanenge vachitevera. Vanasikana ava vanopfuura mazana matatu uye vakawanirwa zvidhu izvi nesangano reUnited Nations Population Fund kana kuti UNFPA. Zvinhu izvi vakazvigamuchidzwa nemusi wechipiri. Mutoro wedu nhau Lloyd Amoyo anochipanya inotevera.
Vanasikana vari pakati pemakore 12 kusvika apa 14 vakapiwa zvinhu izvi nesangano reUnited Nations Population Fund UNFPA richibatsirwa neSweden. zvinhu zvakapiwa zvinosanganisira zvipfeko zvemukati, sipo yekugezesa, masanitary pads ekushandisa apo vanenge vachitevera. Vasikana ava vanave mhuri dzakatiza hondo kunyika dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Mozambique, Burundi, Rwanda nedzimwe. Mumwe wakafarira rubatsiro urwu anoentente Ndamarikayo wekuBurundi ane makore 11 ekuberekwa. Musikana uyu anoti nguva yaanotevera inguva inomushungurudza sezvo anenge asina zvekushandisa.
Ati muno muZimbabwe isi vasikana tine maproblemu nemapedi acho, nekuti mazuva akawanda tiri kuneseka, kana nekuti vanotipa after 2 months mapedi vanotipa 3, saka tinoneteka nekuti sometimes vamwe vakapinda muperiod vamwe vanotora kana 3 weeks kana 2 weeks, saka zviri kunetsa nekuti mwana page 1 munoipedza mu 1 week.
Mumwe akawana zvishandisiro ndiLucy Marendo wekuAngola, uyo anoti vanasikana vazhinji vange vasina kana mbatya dzemukati idzo vakapiwa neUNFPA.
Tenda nesha matipa safara zvikuru.
Lizzy Marembo wekuMozambique anoti panguva yekutevera kana akashaya donje aishandisa hembe dzakasakara. Daniela Kabemba wekuDRC anoti vamwe vasikana vaita zvechifambi mukembi imomo kuitira kuti vawane chouviri.
First of all, totenda ne shama tigira. The second,
Muzvare Verena D. Bruno wesangano re UNFPA vachiona nezvekudzivirirwa kwemhirizhonga muZimba vanoti batsiro iyi vakaitsvaga mushure mekuona matambudziko ainge akatarisana nevanasikana ava. Muzvare Bruno vanoti kuwanira vanasikana namadzimai zvishandisiro zvekutevera zvinobatsira zvakare mukuchengetedza utano hwavo kuzvirwere zvakasiyana zvinokonzerwa nekushandisa zvinhu zvisina kukodzera. Togogara Refugee Camp musha unochengeta vapoteri vanobva kunyika dzakasiyana siyana vanopfuura zviuru 10. Ndakamirira Studio 7 kuTogogara Refugee Camp kuChipinge. Ndini Lweda Moyo.
Tochibwenda kuna Jonga Kandemire achitipa pamire hurumende ya America pamabasa United Nations.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende ya America. Munaverengerwa neni Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC. Mabasa ekuchengetedza runyararo anoitwa nesangano re United Nations au mazvakanyanya mazuva ano zvichienzaniswa nenguva yekuti basa rekuchengetedza runyararo raingoveri kuona kuti mativi ari kurwisana haasangani. Nhasi mabasa ekuchengetedza runyararo haachina kungonangana chete nekuchengetedza runyararo pamwe nekugadzikana, asi kutungamira muurongwa hwezvematongerwo enyika, kuchengetedza vanhuwo zvavo, kubatsira mukuona kuti vari kurwisana vaisa zvombo pasi, kubatsira mukuburitswa kwevarwi muhondo pamwe nekuvabatsira kudzokera muvanhu, kubatsira kurongwa kwesarudzo, kuchengetedza pamwe nekusimudzira kodzero dzevanhu, uye kubatsira mukudzoserwa kweutongo hwejekerere. Ibasa rine njodzi zvakare. Sangano reUnited Nations rinoti mauto aro 56 vakafa nekuda kwemhirizhonga. Saka zvine musoro kugadzirira zvakakwana mauto anochengetedza runyararo asati aenda kunoita basa rawo kuitira zvimhingamupinyi zvaanozosangana nazvo mubasa iri. Mukupera kwakukadzi nemukutanga kwakurume, vanochengetedza runyararo vanodarika chiuru kubva kunyika 30 dzepasi rose vakashanda mushandi dut 4. Shandi dut izvo zvinoreva ambassador of peace kana kuti mumiriri werunyararo. Mubatanidzwa nyika dzakasiyana-siyana dziri muUnited Nations dzine mauto ari kuchengetedza runyararo akanangana nekudzidzisa vari muchiuto zvavanogona kusangana nazvo kana vachinge vaenda kunoita basa rekuchengetedza runyararo. Chidzidzo cheshandi dut 4 ndeimwe nzira dzekuramba ukama huchiumbika panguva imwe chete pachisimbiswa kubatana kwemarudzi akasiyana-siyana pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemire.
Tinotenda Jonga. Sezo nyika ya tarisana nesarudzo, tirikuenderera mberi tichiita hurukuro nemapato masangano anoona nezvesarudzo nevaimbi uye vavoti. Nhasi tine hurukuro nemukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya dzesarudzo.
Takatarisana nesarudzo pachine zvakati kuti zvisati zvanyatsogadziriswa. Chekutanga, mutemo wesarudzo unofanira kunge wakanangana neconstitution. Vhiki rino iri tanga tichitarisira kuti dare reparamende richagara rokurumidza kuchigadzirisa zvasara zvinofanira kugadziriswa kuti mutemo wesarudzo unge uchinyatsogadzikana neconstitution. Izvi hazvina kufamba mushe. Sekuziva kwenyu, takanzoona minister wejustice ava kuti aiwa ngatisadhibhete nyaya yacho yemutemo mutsva unova uri kunzi Electoral Amendment Bill. Muelectoral Amendment Bill umu tanga tatarisira kuti tava nemukana wekuti tingachigadzirisa kuti Zimbabwe Election Commission inge yakanyatsozvimirira zvakasimba pasina anoikanganisa kuti inoshanda sei. Takanyanyotarisa nyaya yekuti hurumende kana vari muhurumende vane masimba avakapuwa muelectoral act anovaitisa kuti vange vachiudza Election Commission zvekuita. Ndo masimba ataitarisira kuti vachabvisa. Takatarisana nemutemo wesarudzo.
Nyaya yekudzidzisa vanhu nezvekuvhota iri kufambiswawo zvakanaka here semaone renyu? Zvii zvamunoda kuti zvinge zvichiitwa?
Pamutemo ipopo pagadziriswe nyaya yevota education. Kunzi vota education inge ichipatsanurwa kana kuti vese vane mukana wekupa vota education vapuhwe mvumo yekuti vapewo vota education vachibatsirana nezek. Mutemo iwowo hausati wagadziriswa. Chechitatu, nyaya yekodzero dzekuti vanhu vese vane makore anokwana 18 vapuhwe mvumo yekuti vange vachizonyoresa kuti vagozovhota. Zvichivandudzawo zvakare kuti vanenge vari muzvipatara nevari mumajeri vapuhwe mukana wekuti vagonyoresa kuti vagozovhota uye vakwanise kuzovhota. Chirewa zvakare kuti vari mudiaspora vapuhwe mukana yakangofanana nevari muZimbabwe yekuti vagozokwanisa kunyoresa kuti vagozovhota. Mitemo iyoyo haisati yagadziriswa. Nyaya yemutemo wesarudzo hausati wanyatsotsarukana zvekuti tingachiti asarudzo dzikaitwa mangwana chaiye hapana chinhu chingazokanganisa pane vanenge vachitarisa kuti sarudzo dzedu dzafamba sei. Nekuti mutemo hausati wagadziriswa kunzi unangane neconstitution.
Zvamuri kuda kuti zvinge zvichiitwa kuti zeki iite basa nemazvo ndezvipi zvacho?
Kurudziro yedu ndeyekuti zeki ngaipuhwe simba rekuti vashande vari vega. Asi mukupuhwa simba iroro ngapachigadziriswe kuti zeki mukubata basa inzwisise kuti inofanira kunge ichibata basa zvipachena. Saka hapana zvinhu zvinofanira kunge zvichinziiwa izvo hazviongororwi nevanoongorora sarudzo. Zvese zvinofanira kunge zviri pachena nekuti sarudzo kuti dzinzi sarudzo dzafamba zvakanaka hapana chinhu chinofanira kunge chaitwa muchivanhu. Saka ndo zvimwe zvatiri kurudzira kuti zeki iite. Takanyanyotarisana nemaprinciples atingati etransparency neaccountability.
Saka zeki yoita sei nenyaya iyi semaone renyu?
Zeki ngaidzidze kutaura nekukurukura neanonzi mastakeholders vane chekuita nesarudzo kuitira kuti pange paine kudyidzana nekufambisana kwemashoko zvakanaka kuti tibvisewo kakufungidzira kekuti zeki vari kushanda sei. Tikapedza zvezeki panewo nyaya yekuti munharaunda muri kubatwa nyaya dzesarudzo makamira sei. Mwedzi dzapfuura idzi pane mashoko aibuda ekuti vamwe vanhu vatanga kuvhundutsirwa mumisha. Vamwe vachiutiwo zvakare kune vari kufamba vachititipei magwaro ekunyoresa kwamakaita kuti mugozonovhota. Zvese izvi zvinhu zvinokanganisa nharaunda panyaya dzesarudzo. Zvinhu zvinokanganisawo zvakare kuti vanhu vange vachizokwanisa kuzobuda vachivhota vakasununguka. Saka kurudziro yedu ndeyekuti environment yesarudzo ngaichigadzirisika. Apa tenge takatarisira kuti mapurisa ngaakwanise kuita basa ravo pasina kwavakarerekera vachisunga vanotyora mitemo vasina kwavakatarisa kuti munhu iyeye abva kupi. Totarisawo zvakare kuti vezvemauto ngavasange vachiiswa kumisha sezviri kutaurwa kune dzimwe nzvimbo vasa pavari kuenda kana vari kuita basa ratingati maoperation avo ngazvinge zvabuditswa pachena kuti ioperation yei.
Mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, apo Zimbabwe iri kupemberera makore makumi matatu nemaseri yawana kuzvitonga kuzere, kunyaya dzemitambo zvinhu hazvina kumira zvakanaka gore rino. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mwedzi mina chete tapinda mugore ra2018 zvikwata zvakawanda zvakachimirira nyika mumitambo zvabuda mumakundano mushure mekurwa zvinotyisa. Kekutanga kubva muna 1985 chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket hachisi kuenda World Cup zvichitevera kurohwa kwachakaitwa pamusha nechikwata cheUnited Arab Emirates mwedzi wapera. Chikwata ichi chakatevera munzira yeFC Platinum iyo yakabuditswa munharaunda yekutanga muCup Champions League muna kurume mushure mekurohwa pamusha nekunze zvakare nePrimeiro de Agosto yekuMozambique. Ukuwo chikwata cheDavis Cup chakadamburwa 4-1 nePoland ndokukundikana kubudirira kuenda munharaunda yeEuro Africa Zone Group 1. Chikwata cheMaurias chichange chisiri kumakundano eWorld Cup muRussia muna chikumi umo zvikwata zvenhabvu zviri kusangana kurwira mukombe wepasi rese uyu. Izvi zviri kubudikidzana nekuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita hanya nezvemitambo sezvo vasiri kupa mari kuzvikwata zvenyika kunyange hazvo paine gurukota rakamirira zvemitambo chete munyika. Samson Muripo uyo akatora mukombe weWorld Kyokushin Championships pamwe naKesty Coventry uyo akasarudzwa kuve mukomiti yeInternational Olympic Committee vari kusimudzira mureza wenyika vachandisa mari dzavo dzemuhomwe. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi anorwa ari muZambia umo anopiwa mari neveOriental Boxing Promotions uyezve aine rutsigiro rehurumende yeZambia. Vanoronga mitambo yetsiva vaClive Msonda vanoti ana Manyuchi vakawanda muZimbabwe asi havasi kupiwa mukana.
Ana Manyuchi vakawanda muno muZimbabwe zvokuti data ndakwanisa kuti data ichikwanisa kubatsirwa ne government. I think boxing ndakwanisa kutoita kana even number one sport muno muZimbabwe.
Kungangove kupemberera kusvitsa makore makumi matatu nemasere ekuzvitonga kuzere asi zviri kuratidza kuti mumitambo gore rino richange risina zvakawanda zvinosimbisa mhemberero iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Mapfumo akasvika muHarare nezuro achitarisira kuzoimba musi wa 28 kubvumbi nevamwe vaimbi vakaita saOliver Mtukudzi naJa Praiser. Ngatimbonzwei kambo kake Chigwindiri. Kokambo Chigwindiri kubva kuna mukanya atasvika kumagumo hechirongwa chedu toksia imina Chris Gande munhau dzeIsiNdebele. Kusakanganwe chirongwa chedu cha 7 p.m. Ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.